manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 11/2018 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rinotadza kuziya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruwa vachitsvaga rutsigiro. Bato rezanu PF rinoita musangano wepolitibiro nhasi kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende ratadza kuziya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill nhasi mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vati dare iri rizoziya nyaya iyi mangwana. Izvi hazvina kufadza nhengo dzedare rinopikitsa dzeMDCT idzo dzati dzange dzakazvipira kuziya bhiri sekutaurwa kwange kwakaitwa navaziyambi nezuro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuramba kwenhengo dzeMDC kuti dare ripararire, vange vakasanobata chinzvimbo chemutauri wedare kana kuti speaker Varuben Marumahoko vabva vati nhengo dzedare iri dzivhote, asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDC zvekare.
How can we do that? Honorable members, how can we allow such a scenario to happen?
Hii muri kuda division as speaker is your program. Muri kuopindwa maprimary kuti situation. Maprimary kuti muri kuopindwa maprimary acho.
Vanokokera nhengo dzeMDC team National Assembly vaInnocent Konese vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nekiita kwavaziyambi sezvo vange vakabvumirana kuti vaizozeya bhiri iri nhasi. Vati zvave kuratidza sekuti vaziyambi nebato ravo rezanu PF havachada zvekuvandudza mitemo yesarudzo. Vatiwo havachina chivimbo chekuti bhiri iri richazeiwa mangwana.
Mangwana handichaziva zvautoda n'anga. Ina ndiri n'anga ndaikuziva zvinoitika mangwana. But nemaitira azvaitika nhasi kundikudzi kuti chaita sei mangwana nemaitira akadai zvinotonetsa. So mangwana handichazivawo kuti zvavakaronga ndezvipi zvacho nhasi rakatarisira kuti tichange tichidi tichikurwa nezvinyaya yeamendment.
Asi vaziyambi vaudza Studio 7 kuti hazvaita kuti vaenderere mberi nekuziya bhiri iri sezvo amai Priscilla Misahera Mbwemushonga avo vane amendment iri kuda kuzeiwa iri pekutanga vange vasimudare nhasi.
Honorable Mushonga was not around in the house and the first item amendment was yes and she didn't
deliver. Honorable Mushonga vange vasiri mudare nhasi uye amendment yavo ndiyo yange iri pekutanga. Havana vavatuma kuti avamirire saka hazvaiita kuti tenderere mberi nekuti vaizonetsana neni vachiti tasiya maamendments avo nekuti vange vasipo.
Asi vagonese vaudza Studio 7 kuti ichi handichikonzero chine musoro sezvo amendment yaamai Misahera Mbwemushonga yange ichikwanisa kuiswa parutivi kudzamara vadzoka.
Aiyo hachisi chikonzero chine musoro izvo nekuti pamutemo tinobvumirwa kuti anonzi defer consideration eclose kuti yamaclose anobva kuna Honorable Mushonga tozogara zvakare pamutemo wemuparamende tinoti izvo we going to defer consideration of those clauses and seek leave to sit again. So there's nothing which actually requires us to proceed in a chronological manner. We can defer consideration of any clause at any point in time.
Amai Priscilla Misaera Mushonga, variku tenderera nenyika neimwe komiti yeparamende uye havatarisirwi kunge vari mudare mangwana. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa ndezvekuti mutemo wesarudzo usungire kuti varume nevakadzi vawane mukana wakafanana musarudzo, uyewo kuti mapato ezvematongerwo enyika asungirwe kudoma vakadzi nevarume pazvinzvimbo zvinokwikwidzwa musarudzo. Vagonese nebato ravo vanodawo kuti zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti mutemo wesarudzo unofanira kudoma kuti Zimbabwe Electoral Commission ngaizivise mapato ese anopinda musarudzo kunodhindwa maballot papers pamwe nekuona kuti izvi zvinoitwa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wemDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruva vachitsvaga rutsigiro. Izvi zvinotevera kupeta kwavakaita misangano mikuru yavange vachiita mumaguta ose. Gadziriro iyi iri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuti pane mapato 110 anyoresa kuti anoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vachamisa.
Nyaya yedu iri pazvikamu zvitatu pakuparura kwatakaita urongwa. Chokutanga yanga iri nhanganyaya kana kuti nzwisa yokungonoparura musangano kumaprovhinzi ese zvatinova zvatakapedzisa tiri kubhuruwa. Saka chikamu chokutanga chapera, taakuenda kuchikamu chepiri chataakunopinda kuma door to door, imba imba, paprazi paprazi, ruwa neruwa, raini neraini, nharaunda nenharaunda, kumaruzevha nekumadhorobha. Asi kunyanya takatarisa kumaruzevha, ndokwataa kuenda. Tine yatiri kuti gogogo yeparuzevha, kana kuti tisvikewo kambeini, tisvikewo yatiri kuparura tichiti handei kumusha kumunhu wese. Vari kumamishawo tichisvigira naye, kurudzira naye, mhere ngairire, shoko ngaritumirwe kuti nyika yaakuda shanduko, nyika yaakuda kuendeswa mberi. Hazvichinei nenyaya yekuda kuti tinge tichitatanwana isiri nyaya yemapato, yava nyaya yekutarisa zvakanakira nyika. Vamunangagwa nyika yavaremera, havangaigoni nekuti zvinhu zvavaomera. Vanga varipo kwenguva yakareba 38 years hatizi dzokutamba vachingogomera varipo. Tingati hetigomera uripo, asi kungogomera tete hakuna kuti akukuomesera. Saka tova kuvazorodza patiri kuenda kusarudza apa. Ndosaka tinoda kunotuma shoko irori mumaruva. Tapedza chikamu ichichazouya pachikamu chechitatu chatine taakudzokorora kuti taakuenda kunolonja perekedza mwana kambeini yatine taakuti akuperekedza nakuenda kustate house, tichipedzisa nokukwengura nokutsvaira. Panenge yava mavhu nemarara, inenge yave nhangemutange. Taakusumudzira nyika yose, toridza ngerengere, tosumudza ngerengere, wamande yorira munhu kunzi uri papi, tichiverengana ipapo yebata mupfupi bata murefu.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaakuendawo kupa nyaya yekuvhunditsirwa inezvemavota registration slips zvavari kutaura?
Isu tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mindo inoreva kuti koda kuedza. Mamba kuedza ndo panofamba varoyi.
Mutungamiri wemDC Alliance Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bato rezanupf nhasi raita musangano wepolitbureau muHarare kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Asi nyaya iyi haina kupera uye yave kutarisirwa kuzeiwa zvakare svondo rinouya pachasangana zvakare politbureau. Mutauriri wezanupf vasimon kaya moyo vaudza Studio 7 kuti vave kumirira kuti bazi rinoongorora mabasa ebato kana kuti komisariat ripedze urongwa hwekuti ndivanani vachakwikwidza musarudzo dzemaprimary politbureau isati yatora matano. Vakawanda vari kutaura nestudio 7 vanoti havasi kufara nezviri kuitwa mukusarudzwa kwevachamirira bato nekuti hapana jekerere. Vakaya moyo vativo dzimwe nyaya dzakurukurwa nhasi dzinosanganisira nyaya yekutambira gwara rezvavanoda kuita vakakunda kana kuti election manifesto uye mbatya dzekutsvagisa rutsigiro. mukuzeya nyaya yekunetsana nezvisarudzo dzeprimary. Tabata munyori wezvemutemo muzanu PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzipo mangwana kuti vajekese zvinodiwa kuti munhu akwikwidze.
Munhu anobvumidzwa kukondesa maelections amacouncillors anenge ari akaita nhengo yemusangano padistrict level for at least 5 years. Uyezve unofanira kunge usina problem yenyaya dzediscipline, usina mhosva dzauri kunenerwa. Saka as long as wakaita 5 years uri padistrict level, unokwanisa kukondesa maelections kubva pana councillor kuenda paprovincial council, kuenda pamember of parliament newomen's quota. Vese vavava as long as wakamboita nhengo yedistrict for 5 years, unokwalifya kuva nhengo yezanupf pamaprimary election. Asi kana uchida kuita senator, unofanira kunge wakaita nhengo yecentral committee kana kuti national consultative assembly, ndo anobvumidzwa kukondesa zvigaro zvokusenate.
Ko, zvatiri kunzwawo kuti vamwe vakuru vari kumbotora macv vachimboda kutiza navo vachiona kuti ndanani vari kukwikwidzana navo, iri kugadziriswa senyaya iyoyo?
Isusu tinoti munhu wega wega anofanira kuendesa CV yake kuprovince kwaanobva. Saka paunoisa CV yako unofanira kupuwa receipt yokuratidza kuti waisa CV yako pakati. Kana CV yatambirwa, hakuna CV inoraswa. Even ukanza uqualify CV yako inotouya ku National Elections Commission. Musangano wezanupf wakaseta an independent elections commission iri made up of vanhu vakamboita vakuru vomusangano vasisiri active musangano, inochewa nanational komisa wedu.
Inyaya yamabata-bata were mupolitibiro nhasi yevachakwikwidza vakamirira bato musarudzo idzi?
Hongu, asi politibiro yangu pachisungo chokuti ngationi kuti zvakataurwa masteps anofanira kutorwa asiatic. Saka nokudawo kuti maripoti asati apera kugadzirwa kubva nyika yose, nyaya yanzi inofanira kuzopinda futi mupolitibiro iri kuteera ichaitwa next week.
Munyori wezvemutemo muzanu PF ari nhengo yepolice bureau vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti urongwa weguta ravo hausi kufamba zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusavapo kwemunyori weguta, mitemo inosunga meya weguta Mbira Dzakondo pamwe nekuondomoka kwehupfumi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemamiriro eguta muHarare nhasi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kunyange hazvo guta reHarare rakatarisira utungamiriri hutsva gore rino, hapana chinobuda kana guta risina meya vane masimba, pasina mari uye kusavapo kwemunyori weguta.
Chataura nenyaya yeservice delivery, tichiti service delivery charamba yakambunyikidzika kana tisina mari. Kana tisina utongi wa executive mayor anokwanisa kuita mama decisions, anokwanisa kungoti ipapo chingachidai chingachidai tikuda executive mayor, tikuda masimba edu edevolution ari constitution atanga takambunyikidzwa pamakore mana nemakutosvika makore mashanu atanga tiri mukanzu. Hatisikwanisa kutsvaga town clerk woguta, tatotanga kushambadza zvakare kuti tikuda town clerk. Town clerk ndiye munhu anomhanyisa kuti mabhina atakurwa emarara atakurwa here, mvura yagadzirwa here, achenezwa here. Ndo basa ra town clerk, asiro basa ra mayor. Saka tikanga tisina munhu iyeye zvataita izvo takotarusa makore mana tisina munhu iyeye anokamanisa kanzu, zvinotadza kuti tiite service delivery yatiri kuda.
Vamanyenyeni vati pamakore mashanu avanga vari panyanga, dambudziko guru ranga riri kupindira kwehurumende munyaya dzemakanzuru, vachiti vanga vachibvutirwa masimba zvichivatadzisawo kuzadzikisa zvido zvevagari.
Zvanga zvakasungwa ndezvekuti bumbiro remutemo rinonzi constitution yenyika ino rinotipa masimba ekutonga guta reHarare, zvosanganisira kupinza nekuburisa vanhu mabasa, kutenga midziyo nemishonga nezvezvinodiwa muguta. Pazvese zvese izvozvo tinoona hatina masimba ayo, tinoabvutirwa nehurumende. Kusarudza kwatown clerk, munhu wedu, mushandi wedu, ndisinofanira kumupinza basa. Ivo vanoti tipei mazita, takupai mazita, tavapa mazita vazosarudza. Sisi takapawa mushore basa tika shunguruzwa iyo wakashunguruzwa kwa dzingwa basa tika zopa wa mashakada tika mazita wa mashakada ni wamu kutivange vari wangangu ita town clerk wakano varamba saka hapana kwa tuku enda chiramba chinge ndisi tuku tonga guta ilo tuku tonga ni local government body atuna zo zi wakuta atina mkana wakuta tonga guta zato fangeti chita
asi wa manyenye ni wabvumao kutikuya kwe urumende icho ya wa Emmerson Mnangagwa kwa umbao ukama urinani pakati pe kanzuri ya Harare ne bazi rinoona nezve matunu. Kunyange hazvo vati pave neukama urinani neurumende vatiwo ukama uchau hauna zvibereko zvati zvavepo.
Kuya kwa minister Munyowani na permanent secretary Munyowani kwa vandudza kaukama mbichana pane kurwisana kwanga kuripo kare na minister vanga varipo. Saka tongotarisira wasati taona zvakawanda kuti kunonzi new dispensation pane chatata wana new dispensation kwa iri ngero manya kune dzimwe nzvimbo nezvimwe zviri kuitika zvemuhurumende asi kulokal government hakuna chatata wana
vamanyenyeni avo vanoti havasi kuzomira zvakare musarudzo dzegore rino vakurudzira kuti vagare vemuharare vasarudze makanzura anonzwisisa kufamba kwemabasa eguta kuitira budiriro. Guta reHarare semamwe maguta munyika rakatasana nematambudziko ekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena, kutakurwa kwemarara, vatengesi vemumigwagwa, kushaya mari, pamwe nekurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gamba rakarwira rusununguko rweSouth Africa amai Winnie Madikizela Mandela varangarirwa nhasi muOrlando Stadium kuSoweto vanhu vachiti vacharamba vachirwira rusununguko. Amai Mandela vakashaya svondo rapera vava nemakore makumi masere nerimwe. Mukuru weFacebook Mark Zuckerberg vaudza nhengo dzedare reparamende muAmerica kuti dandemutande reinternet rinoda kuti rive nemitemo inoribata. VaZuckerberg vanga vachipindura mibvunzo kukomiti inoona nezvemitemo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti rinogamuchira mashoko ekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakange zvaenda kumusha zvakamirira magwaro azvo zvakazopiwa mazuva mashomanana ekugara muSouth Africa pazvakadzoka. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana vanoti vanhu vasadzoke kumusha kana mazuva avo apera asi kuenda kunobvunza pamire magwaro avo. Vanotizve gore rino bazi rezvinoitika muSouth Africa rakabuditsa magwaro anoita makumi mana ezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe. Amai Zimbudzana vaudzawo tanonoka wandi weStudio 7 kuti vanhu vanofanira kuti vaende kunotarisa kana magwaro avo ava kumahofisi aya.
Takambwa kuti pane 40,000 avakagadzira saka vakuatumidzira kumaofices kwakaaplaira vanhu kuti vanhu vakwanise kunotora.
40,000 yamunoreva mapemits akabvumwa ari kupiwa vanhu
mukutaura kwavo ndo zvazvinoreva.
Sokuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaaplaya vakanyorera kuti vawane mapemits akadai?
namba chayo chayo haisati yanyatobuda.
Saka chava kuitika kubva pari zvino chii?
Kubva pari zvino takuchimirira kuti tichiona vanhu vese vanenge vapiwa. Panenge vanenge vapiwa, tinozoda kunzwa kune avo vatina kuwana kuti tive neruzivo renhamba yacho. Asi kazhinji kacho zvinowanzoitika Home Affairs inowanzoti kana ichinge yapedza kupa vanhu mapemiti inobva yazotaura vanhu vatakapa vangani uye vanhu vakanyimwa vangani. Vanobvavataurawo zvine nhamba yevanhu vakaapiraya kubvira pekutanga.
Mapemiti aya akasiyana sei nemamwe anga achimbopiwa vanhu manguva yapfuurai?
Mapemiti aya anopiwa maZimbabweans akati siyanei nemamwe mapemiti anopiwa vamwe vese, nenyaya yekuti zvinodikanwa pakuapplya mapemiti aya anopiwa maZimbabweans zvanga zviri zvishoma. Vaingoda tsamba yekubasa kana uchienda kubasa nepasipoti yako inenge ichine mazuva, koita kana uchienda kuchikoro pamberi kuchikoro nepasipoti inenge ine mazuva. Kanawo uchinge une kabhizinesi vanga vakudawo tsamba yekuti une bhizinesi rawakanyoredza nepasipoti ine mazuva. Asi ukatarisa mapemiti arimo mutemo Immigration Act anoda zvinhu zvakawanda, asi mapemiti aya aripo ari kuuya iye zvino kumaZimbabweans avane akabvira 2010 haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitanga. Changosiyana kuwanda kwezvimari, na 2010 aiva mahara, 2014 anga 870 iye zvino anga akuitwa 1120 saka anga ati dhureizvi mbijana.
Mapemiti aya munoti anosvika 40,000 ndeyamaZimbabweans badzi here?
Ngongu 40,000 ndeyamaZimbabweans badzi, nekuti ndo mapemiti anopiwa neHome Affairs akatoti one day. Saka emaZimbabweans aya anonzi maZimbabwe exemption permit ndo imwewo yemamwe mapemiti avano. Saka aya anopiwawo maZimbabweans mapemiti anongotarisana nemaZimbabweans yes. Panhamba iyo yatakanzwa kuti mapemiti abuda i40,000 hatisati taziva nhamba yevakaapplya vese.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana vachitaura pari parunhare muPretoria, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika dzinoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kunoratidza utongi hwejekerere, asi kunogona kupawo ZANUPF mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Komishen inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anokwana 110 ezvematongerwo enyika anyoresa kuti anoda kuve nechekuita nesarudzo dzegore rino. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti mapato anenge aumbwa anosungirwa kuzonyoresa kukomisheni yavo, vachiti chavanoita chete kutarisa mabumbiro emapato aya, asi havakwanisi kuarambidza kuti asavepo.
Mutemo wakanangana nekugadzira mabato anokwikwidza kusarudzo mutemo wakatirerukei pakugadzira pamunoita bato renyu ramunenge muchida kugadzira. Chero munhu ari muzvarwa wemuno muZimbabwe ane kodzero yekugadzira bumbiro remutemo wake webato rake raari kuda kugadzira, nekungotinyorera isu kuno kuZimbabwe Electoral Commission achitizivisa kuti agadzira bato rake rine zita rinonzi chakati. Kana taitwa saizvozvo, isusu tinotora zita riya netsamba yataudzwa toisa mumatinochengeta mamwe mapepa emapolitical parties, tobva taisa muyatinoti database yedu yemapolitical parties kuti kwatione bato idzva riri kuda kukwikwidza kusarudzwa rinonzi bato rinonzi zvakati.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti mapato anopikisa mazhinji ari kuumbwa neZANUPF kuitira kuti paite sepane utongi hwejekerere munyika.
Mamwe mapato aya anenge anotovezewa zvikuru sei nebato riri kutonga reZANUPF. Vanotovezwa vakatoproducer in a way yokuti vanenge vasingadi kuintroducer mareforms. Saka kana vasingadi kuintroducer mareforms, kana mapato makuru anopikisa akaramba kukondesa achiti hapana mareforms, ZANU inozongotaura kuti zvino tinganetseka namapato maviri here isi tine mapato anosvika 112. Saka ndinoona sekuti aya mapato akatovezwa nezanupf and inongovawo imagewo inongori zanupf.
Vazhou vanoti mapato anopikisa anoratidza kuti ane rutsigiro rweve ruzhinji mashomanana.
Opposition political parties chaiyo chaiyo ariko mashoma zvikuru kwazvo haapfuuri 10 ari genuine opposition political parties. Saka maopposition political parties akakuraya anoita sekuti alliance akasiya yaitwa navamogen tsvangirai kana kuti MDC alliance ine mapato 7 kwozotiwo mai mujuru ndo vatingationda vamwewo vari seriouswo seopposition. Tobva ipapo handione vamwe vanganzi vari serious paopposition political parties.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavivid gwede vanoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuri kukanganisa urongwa hwekuti mapato anopikisa aite chirwirangwe musarudzo dzegore rino. Kunyange hazvo achiti kumuka kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuchiratidza utongi hwejekerere.
Mapato akawanda anopikisa anokwanisa kukanganisa nyaya yekuti chirongwa kana kuti chimapato anopikisa chofamba sei. Takaona kuti mapato anopikisa anga achizama chose nguva inoiyi kuti vave vaine mubatanidzwa, asi kuti mubatanidzwa iyoyoyo haichabudi nenyaya yekuti mapato vamwe ari kubuda achibva nekokoko, amwe achibva nekokoko, kusingaoneki kuti ari kuenda kupi. Asi hazvi haisi mhosva tigare takapachenesa ipapo kuti munhu apfume kana kuti aumbe bato rake akuvidze musarudzo. Ndo jekerere yacho, ndo demokirasi yacho.
Kunyange hazvo mapato anopikisa mazhinji akati anoda kuve nechekuita nezvesarudzo dzegore rino, mapato mashomanana ndiwo ari kusimudza musoro panyaya yekuda kwavo kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira magwaro ekugara muSouth Africa anozikana nekuti Zimbabwe Exempt Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzekuRwanda dziri muZimbabwe, umo dziri kupanga mazano hurumende pamwe nevemabhizimisi. Nyanzvi idzi dziri kuita hurukuro nevakuru vakuru vemuZimbabwe pachitariswa nzira dzekuti Zimbabwe ingakwezve sei vemabhizimisi vekunze. Ari kutungamira chikwata chekuRwanda ichi ndimu zvare Claret Akamanzi, vanova mukuru weRwanda Development Board. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rePericon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Rwanda ingangonzi panyaya kukuenderana kwenyika zvinhu zvaingaenderana neZimbabwe maopportunity mikanwa irimo yemainvestment iri kuRwanda. Kune maopportunities ariko ekuinvesta zvimwe chetezvo muZimbabwe. Tine mikana yakawanda chaizvo chaizvo, mikana yemune zvekurima, mikanwa yemune zvekucherwa, mikanwa yemune zvionwa matourism, mikanwa yakasiyana siyana kuinfrastructure cha nezvimwe zvakawanda wanda. Ndo kufananidzo ingangovapo pakati peRwanda neZimbabwe. Pane mikana iripo.
Nyika yeZimbabwe yokumbira vekuRwanda kuti vauye kuzobatsira kudzidzisa kuti zvii zvingaitwe neZimbabwe kuenda kumberi. Imo muZimbabwe mamurumu hamuna here kovana mazvikokota nenyanzvi dzezveupfumi vangagone kubatsira hurumende yeZimbabwe?
Ndo imwe nyaya yakakosha nhasi muno muZimbabwe yekuti nyangwe takatarisa Rwanda, maitira yakaita kuti nyika yayo upfumi wayo huve pahuri nhasi, ive nyika inofarirwa kuti vanhu vange vachiisa mari munyika iyoyo. Yakatanga nekuzvinzvera sekuitira kunoita dzimwe nyika dzese dzese, kuzvinzvera kuti sitakamira papi, zvatinazvo ndezvipi, kana tichida zvakadai tinoita sei nepatiri chaipo chaiko kuchimiro chedu. Ndo zvimwe chetezvo zvinokurudzirwa kuti Zimbabwe itange nekuzvinzvera, chokutotanga ichocho chokumhanya kuRwanda tisati taita kunopedzeredza muno munyika kuti vanhu tinavo here vangazi kuziva zvinodikwa kuti nyika inde pachinano chepamberi. Tinangoti hongu navo vanhu vakawanda nayo capacity iyoyo, asi haisati yakunatso kushandiswa zvakanaka.
Nyanzvi mnyanzvi zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda.